chisungu chini chokwadi mkoma jonga chino tipa kuchema asino tipa kuzula tisi patiro zanupia chino chema nukuti zanupia sibato lini murongwa we global political agreement yaka zara inclusive government and the global political agreement ino tawara hiyo mu article 19 kuti hurumende isha fanira kukweza lese ono shamba zira kana wano broadcaster wano kushepe nyika kutima kwa nse kuzoka kuzo broadcaster wano muno Mzimbabwe na izozo VOP yaka isha ama applications ayo yaka nyerera kuti inoda kuzoshamba zira iri muno Mzimbabwe ikanyima license izo zvinova zvino kwasande zvakatozo godora vakawanda vaenda vafunga kuti mukana wavhurika vanhu vakapoma license vanhu vakatinoona kuti izimpapers ine roko ro government mukati izfm zfm inawo supermanda wazira vanozikamwa kwavakarerekera ndavanyari kuti vakarerekera kupi panyaya dzematengero enyika saka tinenge tichichema kuti ZANU-PF haidi kuti vana vezimbabwe vazive chimwe chokwadi chinoita kuti vakwanise kutsarudza vamiririri vavo mangwana haidi kuti vana vezimbabwe vazive pundutso yezvematongerwo enyika kubva kuvatungamiri vavanenge vasarudza panguva ipi neipi zvayo saka mukada kuvharira vanhu manzwi mavavharira kuti vange vari muguva rokusaziva muda kuti vana vange vachisifa vasingazivi zviri kuitika munharaunda yavo
vamudarikwa manzwa zvekutaurwa navachikwinya tipeiwo pfungwa dzenyu
Yeah, chekutanga ndechekuti imi Voice of America muna kuapplya pakanzi pakudiwa maradio stations muZimbabwe nekuti makafanana nemwana womuroyi anotya kuenda kuchechi nekuti anoti amai vangu varoyi munewe zvamunoita zvakaipa saka munongofunga kuti haiwa handingagone kuenda kunoapplya hurumende iriko yakasununguka ndingakupei mufananidzo wekuti kapepa kainzi Daily News kaikai kakambobhanwa nehurumende asi vakaapplya vakapuwa license iye zvino vari kutengesa mapepa avo vachinyora zvavanonyora vakasununguka hapana chinovanzikaba chiripo pakutaurirana mumaradio nemese zvinhu zvese zvinoizvi zvaapachena kana dai kuri kunzi makanga maapplya vakaapplya vakanyimwa vakaapila here kuparlamendi kuti taapplya tanyimwa tibatsirei havana vakagwisikana nemhinduro yavakapuwa nevebhazi kuti aiwa vanzi zvakati pamwe hamuna mari mumabhengi menyu dai mune mari hamaimbofa makanobroadcasta muri kuamerica kure
ndikubatei murongo wamudarikwa nyaya inozivikanwa nevazhinji yakaita kuti nhepfenyuro dzinge dzichibuda kunze kwenyika yaive nyaya ye zvamatombotaura imi zvakafanana nezve kuvharwa kweDaily News mitemo yakanga iripo ichishandiswa inowe ichiri kushandiswa pane dzimwe nguva zvakare munyika ndo yakaita kuti vanhu vatepfenyure vari kunze
aiwa imimi mokusevesa history kaini law is not about history law is ndezvanhasi kadai maapplyaka ini ndiri member ecommitti chikwinya member ecommitti tokubatsirai kakuti muone license but makabva matya nekuapplya kwacho nokuti munoziva kuti pane dzimwe nguva munotaura manyepo
regai tinzwe kuna vachikwinya kuti vanobvumirana here nemaonero enyu ekuti studio 7 iri kutaura manyepo
manyepo haateerewi navanhu studio 7 remains the most popular station in Zimbabwe today nenyaya yekuti vanhu vanoziva kuti ndokwatinowana chokwadi kana ukavanza zvinhu vanhu vanonozvitsvaka kwazvakavanzwa seri voziva kuti ndopakamira chokwadi asi nyaya yandinayo mukoma jonga ndeiyi ndinova mukoma wangu mudariko vachiti apply enda kukoti mukatarisa kuti ZBC dzese zvadzo nhasi uno news content dzavo dziri kutaura maresolutions econference yezanupf chap hadzitauri kuti MDC dzese dziri mbiri dziri kuti chii hadzitauri kuti vanhu vacho vezimbabwe vakanzwa maresolutions aya vari kumagamuchira here vari kuti chii because resolutions are public information anofanira kuzvinzi vanhu vataure kuti vanomafarira zvavamafarira saka naizvozvo ndinenge ndichinzwa tsitsi kana zanupf ikavhara nastudio 7 nekuti vanenge vaisa vanhu murima asi mbava yemurima inogwadza nekuti vanhu vakazovhota varo murima vachavhotera icho chavanofunga kuti ndechamuri kuvanyima saka naizvozvo ndaikurudzira kuti dai vanga vambosiyana nazvo ndotenda vajora mugombo nezuro vakati kungotaura hedu sechishuwo asi hatina michina inokwanisa kuti tinge tichijema studio 7 kana kuti sw radio
vamudarikwa bato renyu rinoda kudzoka kumashure panyaya yekuti nhepfenyuro dzekunze dzimiswe madii kutarisa zvemberi dzaramba dzichitepfenyura nguva yekuti dzipiwe maresinesi yosvika dzopiwa maresinesi
aiwa ka imimi tarisai zvemberi sabhumitai kaapplication yenyu yekuti isusu tiri kudawo kuuya kumusha kuzoapplya kuti tibroadcaste tichibva kumusha tinoshanda takadai mari dzedu ndedzidzi maboard of directors edu ndeaya moapplya zvinoakomana mungangotyari mari sina bere mogotyabanga reutswa here muchingodaidzira muri kuda kumara murima mune mapere